Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 23/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nekuti unogona bedzi kungova zvigaro kune vamwe kana uriwe une masinda kana kuti uriwe uri mutungamiri chaiko. Ndoti chandinoona kuti zvichabuda pachena panyaya iyi. Uyezve chimwe chandiri kuona ndechekuti vashamisa vari kungokopa zvakaimboitwa naMuchadhavhu Morgan Tsvangirai.
Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti avo vaida kupupidzira chinzvimbo cheutungamiri hwebato iri vachapiwa zvinzvimbo zvine huremu mushure mekongresi.
Vadzidzisi vari kuti hatizomirira ipapo, so ndorinouya ratiri kuita tichatenge tichitora vamutorimuve tichipinda navo mustreet. Ikambeni hati kutanga next week kana zvinhu zvedu zvafamba zvese zvakanaka. Tange tichiuya navamutuli mustreet. Vamutuli munhu wacho tingamushaya, asi tichauya nechimisikidzo chavo. Anenge aine chishuwo chaainacho chekumukumbira mari, vanhu vese vachanga vachisangana navamutuli mustreet.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti nhengo dzaro dziri kuzokanda mapadza pasi kana vasina kuwedzerwa mari dzavo dzepamwedzi sezvo mitongo yezvinhu yaramba ichiwedzerwa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yekuti
mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti avo vaida kukwidzira chinzvimbo cheutungamiri hwebato iri vaElias Mudzuri navaDouglas Monzora vachapiwa mabasa ane huremu mushure mekongresi. Matunhu ese eMDC akaduma vachamisa semutungamiriri webato, izvo zvinonzi zvinoratidza kuti vachamisa ndivo vachatsigirwa nebato iri kuva mutungamiriri waro pakongresi ichatwa mwedzi unouya. Vamonzora navamuzuri vakange vamboratidza chishuwo chekukwikwidzira utungamiriri hwebato iri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patsvane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vanoti zvataurwa navachamisa zvichabatsira kuti bato iri rirambe rakabatana sezvo vaviri ava vane vatsigiri vavo mubato kunyange zvavo vari vashoma. Dr. Mkonza vati vachamisa vari kuita zvakaitwa navaimbova yemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vakapa vachamisa chinzvimbo mubato mushure mekunge vakundwa musarudzo. Tabata Dr. Mkonza kuti tinzwe maonero avo.
Zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yekuti mutungamiri weMDC chaiyo chaiyo inenge yabuda pachena. Yekuti mutungamiri weMDC chaiyo chaiyo ndiani inenge yabuda pachena. Vachamisa vanenge vabuda chaivo mutungamiri weMDC chaiyo chaiyo. Nekuti unogona bedzi kugova zvigaro kune vamwe kana uriwe une masimba kana kuti uriwe uri mutungamiri chaiyo chaiyo. Ndoti chandinoona kuti chinenge chabuda pachena panyaya iyi. Uyezve chimwe chandiri kuona ndechekuti vashamisa vari kungokopa zvakaimboitwa naMuchadhavhu Morgan Tsvangirai kuti ivo vashamisa pavakadzidziwa pachigaro chesecretary general mugore ra2014 vachidyiwa navamonzora. Vatsvagirai vakadzosa vashamisa vachivaita secretary wepolisi zvakaita kuti vawanewo chekuita mumusangano weMDC.
Munofunga kuti vatsigiri vebato ravo vangazvitambira here?
Ndinoona sekuti vanichazvitambira nekuti zvinogona kubatsira ndezvekuti zvinogona kubatsira kubvesa vanhu vanga vachazoita kuti bato ripapanuki ndoraiva muzeri navamonzora vaigona kupinza nemweya wokuti ai zigai titangiwo zvedu nekuti tinofanira kurangarira kuti vanayo sapoti inogona kunge hayo sapoti yavo isingasviki pane yavachamisa asi vanayo mukati mebato remdc saka vakafunga kuti aiwa taakuita zvedu voenda kwavo zvinosesiya bato remdc risina kunyatsosimba rinofanira kunge rakaita kana vanhu vakabatana.
Kana makatarisa mafambisirwo ari kuitwa makongresi avo, pane chamunoshora here?
Makongresi avo ari kufambiswa hawo zvakanaka maverengero atinoita manzira atiri kuita asi panenge pari kubuda nyaya yekuti ruoko rwawachamisa runenge rwukunanavira ruchionekwa ruchiita kuti zvinhu zvibude munzira yava inoita kuti ivo vasari vari pakanaka. Ndoi chipomerwa chinogona kunge chiripo kubva nezvatinongonzwawo asi ndizvozvo hapana pasina pomerwa tinamboti overali makongresi aya anenge ari kufambawo zvavo zvakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Rikim Konza vari parunare kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti varairidzi vari kuzokanda mapadza pasi kana vasina kuwedzera mari dzavo dzepamwedzi sezvo mitengo yezvinhu yaramba ichiwedzerwa zvovasiya vachinonga svosve nemuromo. Hurumende svondo rapera yakawedzera mari asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti iri idomwe mugungwa nekuti zvinhu zvakaita manyama mire nerongo. ZCTU inoti kuti mushandi wepasi akwanirwe nemari anotoda mari inosvika madhorazana nemakumi matanhatu yekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamasaraure.
Hurumende haina mari yakawedzera yakatomira vashandi mari yakanyanyisa. Kunze kuri kuwedzerwa mari kwaitwa uku kuri kuuya panguva yekuti mari yaisitambirwa muna 2012 nevashandi yatodzikira netimes 5 tarisa nemari yetsariko nhasi. Kana vachizowedzera yadzikisa dzikira natimes 5 kuti munhu aisitambira $600 tikaidhivhaidha na5 ndo mari yaakutambira nhasi. Saka zvazongoreva ndezvekuti hurumende iri kunyeba kuti iri kuwedzera mari asi marates ari kukwira. Vashandi vaisitambira nemaunited $ vanga vakanegoshiera nemaunited $ asi hurumende yaona kuti haisi kuda kubhadhara vashandi yakatita kubhadhara nemaratgs asi tichapota tichikuwedzerai vatanga yati rete yacho yakatosiyana. Izvezvi vashandi vari kugunun'una, vashandi vari kuchema. Munhu aitambira mari shoma muna January ari kutoti dai January achidzokazve nenyaya yekuti mwedzi uno wawedzerwa mari hauna chaachakwanisa kutenga.
Muri kumbotaura here nehurumende nekugunun'una kwamuri kuita uko?
Hurumende tiri kutaura nayo, takaiisira gwaro zuro rataiziva, takaiyeuchidza basa rainaro rekudzoreredza mari yekuti dzokere payanga iri muna 2012. Takavanyorera reminder yekuti no imbodzorereiwo mari yedu payanga iri. Kana mukatadza hatichasara tiisina chekuita kunze kwokudzokera kumastreti. Havasati vatipindura gwaro iroro, tine magwaro atose vatumira maweekly mamwe tichingoramba tichivayeuchidza tichivayeuchidza kuti mune mari dzedu dzamusiri kutipa dziri kuita kuti varombo vatadze kuita basa, vashandi vatazoita basa ravo nemwoyo wose, zvichaitira kuti education sector iparare kana mukarega kutibhadhara. Asi vanoramba vakatinyararira, havana zvavari kutaura nesu.
Saka muchatora matanho api kana musina kuwana mhinduro inogutsai?
Isu taida kupinda mumastreets, vakatanga kutora vanhu vaitungamiriri vedu vachiponda umwe neumwe mumaprovinces zvichida kuita maprovincial protest. Vakatora vanhu vachivaabdakta, vachivarova, zvakaitika kumuchinoi, zvakaitika kumashona central, zvakaitika kumanational leaders edu sakasiraini ari kutaura. Saka asi hatiri kuvadzidzisi vari kuti hatiri kuzomirira ipapo. So ndorinowe aratiri kuita tichatenge tichitora vamuturi muve tichipinda navo mustreet.
campaign yatiri kutanga next week kana zvinhu zvedu zvafamba zvese zvakanaka. Tichange tichiwana vamutuli mustreet. Vamutuli munhu wacho tingamushaya. Asi tichauya nechimisikidzo chavo. Anenge aine chishuwo chaainacho chekumukumbira mari, vanhu vese vachange vachisangana navamutuli mustreet. Izvi tikuzviita iri gadziriro yekuti panovhurwa zvikoro. Vadzidzisi vachange vakagadzirira kuti vamutuli takatara navo mustreet. Vana kuti pamari yedu hatichazodzokere kumabasa kusvika vatibhadhara. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kuita nekuti vadzidzisi vatotsirira havana chekudya, havakwasenda mhuri dzavo kuzvipatara, havakwasenda vanavo kuzvikoro kusvikira mumasarari avo areziwa. Vatiritwawo sevanhu asi tiri kuona kuti vari kure kure noupfumi hwenyika kuchidywa nevashoma-shoma vari kuradza mazuva akanyanya.
Mutungamiriri wesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vange vari parunhare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reDaily News mune nyaya yeUnited Nations iyo iri kutyira kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana vanosvika zviuru gumi nezvishanu dzingangombunyikidzwa panguva yavari kutsvaga rubatsiro mushure mokuvhiringwa nedutu mupengo idai. Mubepa nhau reHerald mune nyaya pamusoro pebhiri idzva reMaintenance of Peace and Order Bill iro richatora chinzvimbo chebhiri rePublic Order and Security Act. Mubepa nhau iri zvekare mune nyaya yezvaitika muzuva rekutanga reZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. News Day mune nyaya yavachamisa vachiti avo vaimboda kukwikwidza pachinzvimbo cheutungamiriri hwebato vachapiwa mabasa makuru mubato iri kana Congress yapera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello Studio 7, makadii zvenyu? Isu kuno tinosimba murovendi Luizi Nzombe ari kutaurawoyo. Tinotendawo nekukwanisawo kuti kukuisa kwamandito pamhepo tichikwanisa kumurisa Zimbabwe. Kwese kwese kwaingange iri ainichanirikuda kungotaurawo panaa penyaya yemakororo ezanu ZANU PF nokuti unokwana makororo aya akabvisa rimwe gororo ravo vamugabe rivaitwa nzivo vari kutageta mbavha dzakakomberedza vamugabe ndozvavakataura pavaibvisa vamugabe asi kubva vamugabe vabviswa hatina kana gororo rimwe chete rakanzwa kuti raenda kuchiri kana kuti ratongerwa makore akadii. Takatanga tichaona vachombo pachivhitivhiti paTV apo vachipinda mumota yekujere vakaita sevarisva zvangopera. Saka kana pane hwani zvichida dzimunguri isu zvinogona kunge zvitipotsa, kana pane hwani kubva makororo aya paakaita tekovha ataenda kujere, mungatibatsirwa nekutiudza kuti ndiani ataenda kujere so far, sezvo zviri izvo zvavanga vaiti vari kubvisa vamugadi. Maita basa ratendawo.
Makadii Sister Marvelous. Upenyu hwarwadza kuZimbabwe, upenyu hwarwadza. Tazorwadziwa kuhealth sector hakuna kana chiri kufamba. Mishonga chaema chronic disease like BP, blood pressure, kana chii hapana kana hakuna kana chunhu. Madhuriro acho ari kuita kana ukaenda kufamasi kuti unotenga $100 mushonga one month, matablets one month ezvimwe zvirwere macronic disease. Sister tazorwadziwa. Chikafu chii? Zimbabwe chai chai iri kudzokera mumashure amai angu. Hatidi kumbonyeberana kuti vari kutaura zvokuti vari kugadzirisa nyika. Vanoda umbo hwakadii kuti vaone kuti vamunangagwa vakoniwa zvavo kugadzirisa upfumi hwenyika. Kunga vambosarindirawo kakuna vachamisa timboona. Vachamisa vacho zvachinongochizvarwa cheZimbabwe. Vana veZimbabwe tisatambura. I don't think kuti maministers edu ava nevatungamiriri vedu vanogara muZimbabwe. Now I'm starting to doubt kuti vana vari kutitungamirira, vari kutitonga, vanogara muZimbabwe. Nekuti dai vachigara muZimbabwe vachinwa mvura inonwa nemazimbabweans vachitenga mushopu inotengwa nemazimbabweans friends vangadai vachinzwisisa mamiriro akaita zvinhu sister mavelas zvinhu zvarwadza kuvana vechikoro every corner yelife yemuzimbabwe hapana pati anengamboti ndonyaya yekutaura nezveiyi nokuti zvakangofanana kueducation kuhealth kuchii every living yemuzimbabwe it's hell zvakaoma sister zvakaoma aiwa inini meseji yangu ndeyekungoti aiwa hurumende iripo iyi ngavasarendewo vambopowo vamwe vechidiki vane maideas matsvawo vanhu vanoita navo vedu iva vanhu vanoita nenhamo
ini ndinonzi tapadzwa mwoyo madhodha ndinoda kutsigira mashoko ataurwa navachamisa zvakakosha chaizvo kuti paite nhaurirano mukati menyika vamunangagwa navachamisa vagadzirise nhau yekudhura kwezvinhu kwaitika munyika zveshuwa munyika muna kumira zvakanaka nhau iri kunetsa pana vamunangagwa havasi kupesanisa mutongi nemutungamiriri ivo vanoda kutonga nyika pane kuti vatungamirire ruzhinji rwezimbabwe nyika ipinde munzira dzakanaka ngavaite nhaurirano navachamisa haungavake musha nebango rimwe chete asi vakaisa musoro pamwe chete haiwa zveshu vatinokunda ndatenda
mazuva ipastudio 7 makadini nindini ndinoitwa baba nyasha baba dhenzi kana kuti baba vadhani junia ndikutaura zvangu ndiri muno mujobheki zvakaoma zvinhu zvacho zvakaoma veduu vamunangagwa ini chinondishamisa kana vamunangagwa vanotya chii chaizvo chaizvo pana chamisa kungosangana chamisa votaura because zvavari kuita vamunangagwa zvekuswera ndundurudzana nana tokozani kupe vana lavmo madhuku vapane kuti kwanze ngati vakei dhibha mobva mavaka nevanhu vasina mombe hapana kana chinobuda vamunangagwa ivo pachezvavo vanyatsozwisisa nekuziva kuti chaunga chaicho chaicho ivo chavo chavainacho chishoma kuna vachamisa saka hazvigoneki kuti ungati unotungamira uchitungamira vanhu vashiwo une vanhu vashoma wotarisa kuti pane chingabuda ipapo vamunangagwa ndavawirirane navachamisa ndokuti zvinhu zvifambe vachamisa ndo vane mabhureki ivo vakangobata steering chete saka hakuna kunoendwa kana munhu akangobata steering mabhureki mumwe munhu akatsika mabhureki vamunangagwa please kana vaine mwoyo wekuda kuti vana vezimbabwe vaendere mberi problemu ine vanhu vezano hapana kana umwe chete ane mwoyo unozwawo tsitsi and ndofunga kuti kutopinda zano rinenge kune kunotodiwa setifiketi rekunyepa because ndakahwawa ndotodiwa chitaurawo
makadi vana mukoma kuri sei vestudio 7 vana tanonoka hwande ini nyaya yamutodi inondigwadza isingaiti kana chitaura hama dzedu dzakapera nogukura hwindi otaura iye kuti yaiva hondo hamuoni kuti munhu iyoyo haasiri munhu wakwana here munhu unotoda kutobviswa mukabhineti iyo hurumende yacho chirevo vanotungamira vachitora munhu akadero vachihwa mashoko akadero ungati mashoko herevawo zvino ana atodzokera anoridza magitari kumagitari kwaakakoni wakakonawo magitari wavo kuda kuti titaurira zvinhu zvisina basa
makadiwa chamarari vestudio 7 indinoitwa Morgan Mugwamba ndiri kuno South Africa Northern Cape ndinongodawo kungotaurawo nezviri kuitika mukati menyika yedu nyika yezimbabwe kuti shuwa vatungamiriri havasi kuona vanhu sekuti vanhu mukati menyika yezimbabwe nekuti kana vanhu vachiita mhemberero vachifara vachiti tiri kupemberera makore 39 ekuzvitonga kuzere ekuwana rusununguko izvo zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika kudaro zvinhu zvinotishungurudza zvikuru kwazvo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko ndeavo asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa eMexico asunga mazana nemazana evanhu vari kubva kuCentral America vachiedza kuenda kuAmerica kunotsvaka upoteri. Vanhu ava ndevamwe vezviuru zvitatu zvevanhu vakananga kumuganhu weAmerica neMexico. Kanzuru yemauto ari kutonga muSudan yayambira vanhu vari kuratidzira muKhartoum kuti vabve panzvimbo dzavari uye vabvise zvekuvhara migwagwa yakapoteredza muzinda wemauto zvavakaisa. Yambiro iyi yaitwa mushure menhaurirano pakati pemauto nevanoratidzira dzatadza kubudirira, asi vanhu vari kuratidzira vati havasi kuzobva pavari kusvika mauto aisa masimba ekutonga mumaoko evanhu vasiri vechiuto. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvisvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Nezviro nyika zhinji pasi pose dzakacherechedza zuva reEarth Day iro rinopa vanhu mukana wekuona mamiriro akaita kunze. Nyanzvi mune zvemamiriro akaita kunze dzinoti nyika iri kuramba ichiwedzera kudziya pamusoro petsvina iri kuiswa muchadenga nemaindastri pamwe chete nezvigadzirwa zvinokanganisa kunze. Nyika dzakabudirira dziri kutungamira mukurambidza kushandiswa kwezvinosvibisa mweya yatinofema zvakaita semarasha, asi nyika dzichiri kubudirira dzinoti hadzina zvadzingaite kunze kwekushandisa zvinhu zvakaita semarasha sezvakaitwawo nenyika dzakabudirira. Dr. Machakano vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kubatsira nyika dzichiri kubudirira nenzira yekuti dzibudirirewo dzichishandisa zvinosvibisa kunze. Dr. Machakano vanoshoravo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vanoti vari kukurudzira kushandiswa kwezvinhu zvakaita semarasha. Tabata Dr. Machakano kuti tinzwe nyaya iyi.
Earth Day izuva ratinorangarira kuti izvo tive tinoyeuka kuti nyika ndeyedu and uye tingaichengetedza sei zvisingaitira kuti tienderese kurarama kwedu apo tichikwanisa kuchengetedza nyika yedu.
Chii chinoita kuti vaTrump vashorowe kana tasvika panyaya dzeEarth Day kana kuti climate change maererano nemamiriro akaita kunze?
Ukatarisa mune zvinenge zvichitaurwa nevatungamiriri vakaita sana vaTrump nevebato ravo, unoona kuti izvo panyaya dzekuchengetedzwa kwenyika havanyanyi kudzikudzisa mumapolicies avo. Saka vanhu vanokwanisa kuti vazovashora nokuti kune kuchingova kutaura asi muzviito unondochiona sekuti havasi kuita zvinoita kuti nyika ichengetedzeke, nokuti vane zvimwe zvakati wandei zvavanombotaura zvisingaindirani nevanhu vane chinangwa chekuchengetedza nyika. Pane zvinhu zvakawanda zvinokanganisa nyika zvavasiri kuda kuti dai vagadzirisa, kunyanya kana tichitarisa nyaya dzakaita sekuti utano hwemweya hwatinofema hunokanganiswa ne yatinoti pollution, kunyanya inokonzerwa nemagasis anobva munana coal, mukupisa coal. Asi ukatarisa vaTrump vanenge vachiti ngatirambei tichiproducer coal kuitira kuti tigenerate electricity, asi magasi acho anobva kucoal anokanganisa nyika nemararamiro evanhu.
Chinangwa chenyika dzese idzi ndichei uye chii chingaitwa kuti mamiriro ekunze arambe akanaka?
Kana tichitarisa nyaya yeclimate change, kune umbongo hunoratidza kuti zvokwadi climate iri kuchinja. Tiri kuona mvura dzisati dzakamboonekwa. Vanoita nezvekuongorora makungwa emvura vanotaura ivo kuti mvura iri kukwirira bichas na bichas endi tika atarisa matili mane nyika kunyaya unko kune kune chando chia ya wanoti ice ilu kuhoneka kuti ma icebergs aliku meota achito flota achuone kwa achiparazia saka nyika zinge zakanga zataurirana hizo kuti gatile itino controller zino konzera hizo kuti chi temperature inge ichikwidza. Saka muku taurirana mremo kuti most of the pollution inokwidza temperature ma gases ne mamwe ma pollutants anenge achiemitwa kubva mu industry anenge achishandisa izvo zvakaita na coal ne zvima zvakawanda zvatinoshandisa zvinova zvinokanganisa climate yedu. Saka nyika dzanga dzawirirana kuti dai vanga vati vadzisira pollution yavari kuisa mudenga kuitira kuti izvo tidzikise ma temperatures asanyanya kukwira.
Munoona here chokuti nyika dzepasi pose dzinogona kushanda pamwe chete dzikabuda nechinhu chinobatsira mamiriro akaita kunze.
Zvinhu zvakaoma kuti zvinge nyika dzose dzigowirirana kuti dziite zvonezvi nokuti kune dzimwe nyikavo dziri kuti imipi makaita development yenyu industrial revolution muchipoluta nyika muchiita mazi industry yenyu achiburitsa magasi zadai kusvika kuti tizosvika patava yezvopo kuti nyika inge ichipisa vakatodevelop. Ko isuwo tiri kudawo kuti tinge tichidevelopa we have to go through the same old system dzamakaitawo imimi kuti tigokwanisa kuraise our level of standards of living. Saka panogona kuita makakatanwa ipapo asi kuti izvo kana avo nyika dzakabudirira dzikati izvo kune dzimwe nyika dzichiri pasi dzinenge dzichida kuti dziite increase their production industrial production vakati aiwa togona kukubatsirai nemukana wakaita seuyu kuitira kuti musavashandise zvakaita na coal and so forth but could at the same time muchikwanisa kudevelopa maeconomies enyu then ipapo then vanhu vangatanga kutaurirana nokuti panogona kuita makakatanwa nenyaya idzodzidzi.
Dr. Rodrick Machekano vachitaura ne Studio 7. Edu yapera rekati mukotarisa zvanga zviri munhau mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vanoti avo vaida kukwidzira chinzvimbo cheutungamiriri webato iri vachapiwa zvinzvimbo zvinoremekedzeka mushure mekongresi. Rimwe sangano revarairidzi rinoti nhengo dzaro dziri kuzokanda mapadza pasi kana vasina kuwedzera mari dzavo dzepamwedzi sezvo mitongo yezvinhu yaramba ichiwedzerwa. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.